Tabatwa mwoyo zvakasimba nenyaya yaitika kune kuvhakachirwa kwataitwa nemukuru wenyika President of Zimbabwe, Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Tinofara zvikuru sakuti vauya vakakwanisa kutipa mukana wekuti titaure navo tichinyatsobvunza zviri kuitika kumusha nemaererano ezviri mumabhizimusi matiri imomo.
Pane zvakurukurwa nezvavataura nenhaurirano dzamaita imiwo nevamwe vemabhizimisi, ndaonzwawo kwa kune makurukota akati kuti vanga vakavaperekedza kumisangano yose yavanga vachiita iyi. Zvipi chaizvo chaizvo zvamabuda nazvo zvamunoti ichi nechichi nechichi zvichabatsira ruzhinji rwevemabhizimisi vari ikoko neruzhinji rweZimbabwe?
Chavakaita chakatanga kutifadza tichiratidza tichiona kuti mafambiro avaita akanaka ndechekuti vakauya ne 12 cabinet ministers. Zvinhu zvatange tisingafungiri kuti tingaona panhau yekusangana nekutaura nao nyaya dzemabhizimusi. Saka izvi zvange zvichibatsira pakuti paibvunzwa mibvunzo ikange iri nyaya inoenderana naminister of finance vachinamasa, nyaya yaibva yaiswa kuna vachinamasa, zvimwewo mutungamiri wenyika vachidayira vachitipa mibvunzo yainyatsonzwisika neruzhinji rweZimbabwe.
Mari yeBotswana yakati simbei kukunda yenyika zhinji muAfrica. Totarisawo kuti Zimbabwe ichiri kunetseka nekuti haina yayo mari yainoti yayo. Mabhondi aya tinonzwisisa kuti kunze uko haanyanyi kushanda, hakuna vanoatambira. Zvinoreva kuti kudii tikatarisa kuti mikana yekuti muzodzoka kuZimbabwe muite mabhizimisi enyu pakati penyika mbiri idzi, ipo pachishandiswa mari dzine uremu hwakasiyana uhwu, zvinozofamba sei?
Inyaya yatakaongororawo zvakare iyoyi, tichibva tabvunza mukuru wenyika mamiriro ekuitika kwezvinhu kubva muna November kusvika pari zvino. Tikasimbirira kubatana nevanhu vemuno muBotswana, kuunganidza misoro pamwe chete nemari pamwe chete, tinokwanisa kuita zvakawanda kumusha kuti tiedze kusimudzira nyika yedu kubva mune magariro airi pari zvino nenhau dzemari, nokuti mapula imari yakati simbei. Ende ivo imo muno muBotswana zvizhinji zvinoimportwa neBotswana zvinobva Zimbabwe iri panumber 2 panhau idzodzo.
Ko tikatarisawo kuti miganhu yedu mabhodha hatina pedyo pakanyanya patiri nehatingati mapoti ayo kunosvikira zvinhu zvinobva kunze uko. Munoona here kuti pakati pedu isusu venyika yeZimbabwe nevenyika yeBotswana panogona kuramba pakachengetwa ukama hwekutengeserana nekuchinjana husingazonetsi here mune ramangwana?
Ndinoona chiri chinhu chikuru. Ukama hwaratidziwa nenyika yeBotswana nathrugh mutungamiri wenyika vapresident Khama kuti vadaidze mumwe wavo president vedu veZimbabwe vaMnangagwa kuti vauye kuno mazuva maviri iwaya kuratidza kuti no timu yapuresident ndeyekuti necabinet neZimbabwe yose tiri kuti iyo Zimbabwe is open for business. Ende zvireva kudai zvikuti izvo Zimbabwe takazarura gwara rekuti wose ari kuda kuuya kuzoshanda nesu pamwe chete kuZimbabwe auye. Saka ukama uhwu hunoratidza kuti mabhodha edu yeZimbabwe neBotswana zvichabatsira pakuunza zvinhu zvine zvichiitika zvinokwanisa kuti tiyarutse Zimbabwe kubva pairi pari zvino. Ndine zvinhu zvakati kuti zvatakaona pamastatement nemibvunzo yanga ichibvunzwa nemabhizinesmen ari muno muBotswana. VaMnangagwa, President Mnangagwa, vakataura nyaya the 3 billion FDI kuZimbabwe ikoko pari zvino kuti the government yakwanisa kudaidza izvo mabhiriyoni matatu evanhu vari kukwanisa kuira mari mukusimudzira Zimbabwe. Chinhu chikuru chatakatarisa kuti izvo zvinoratidza kuti mabhodha edu neukama hwevanhu vari kunze zviri kuratidzira kuti zviri kuzaruka.
Aiwa tapabata mkoma. Mashoko enyuo amungade kusiria muri ya Zimbabwe sa business menuo arikushanda ariku Botswana. Tichitarisa kuti Zimbabwe yava ne utungamiriri wachinja kubva une wanga uripo tichienda kumberi.
Ndinotenda ipapo. Ndine tuma points tushoma twataka tarisa pano. Twachiratidza kuti Zimbabwe yakufadza kuti munhu wese yasununguka tinokwanisa kuuya kuzosimudzira nyika pamwe chete. Chokutanga President Mnangagwa cabinet ministers vavakauya navo kuno vakatitaura tichida kusimudzira anoitwa iwo maexports enyika. Zvinonge zviri zvinhu zvinoita kuti nyika iende kudivi ratiri kuda chairo rekusimukira. Vakataura nyaya yekuti agriculture ndoichange ichibatsira kusimudzira nyika kubva pairi pari zvino tichienda mberi. Ndokubva vatiudzawo mashoko akafadza kutaura kuti kana tikange tapiwa minda kumusha ikoko tichapinda iwo anonzi iyo ma99 bankable lease. Chinhu chinofadza zvikuru pakuratidza kuti kana uchinge uri munhu webhizimusi ukange une magwaro akadai izvi unoenda mberi zvakanaka. Vachibva vatiudzawo zvakare president kuti through minister Opatunguri Kasiri kune anonziwo mafinger fish ari kutenderera achipiwa vanhu vose kumamisha kuti vaedze kuti tishandise mvura yatinenge tiinayo imomo. Ndokubva tapiwawo nhau dzinofadza kune munhu wese weZimbabwe ari mubhizimusi nevamwewo vari kuda kuuya kuzoita bhizimusi muZimbabwe. Nenyaya iyi yava inonzi iyo paduty yekuunza zvinhu kumusha. Vakatiudza president kuti duty on capital equipment is zero. Hakuna chaunobhadhara ukafunga kuti ndafunga kuenda kumusha kwazaruka. Kana une equipment yau inayo kwauri ikoko unokwanisa kutakura equipment yako ukapinda kumusha, government haisi kucharge duty on it. End kwatiri tinoona chiri chinhu chiri very positive, chiri chinhu chakanaka kwazvo kana tiri kunze kwenyika mudiaspora kudai izvi. Pamberi pezvo president vakataurawo zvakare kuti pane inonzi iyo zero duty on raw materials in manufacturing. Izvi zvichibata isu vari kudiaspora maZimbabweni nemumwe wese anokwanisa kunge achida kuuya kuzoita bhizimusi remanufacturing kumusha. Saka izvi zvinofadza. Ndokubva tabvunzawo mutungamiriri wenyika kuti sezvo maelections ari munzira kuuya kuda izvi tinoziva panomboita zvibinga mupinyi kumashure uko achange ari free credible maelections achange ari credible free and fair here. Mutungamiriri wenyika vacomrade Mnangagwa vachibva vashandura kuti maelections aya chikuru chavakaronga chiripo pamusangano ndechekuti achange ari credible free and fair election. Izvi zvinotipa kufara zvikurusa. Ndokubva tazvinzwawo kuna mutungamiriri wenyika kuti nyaya yecorruption iri kunetsa kumusha chii chiri kuitika. Vakatiudza kuti policy yehurumende itsva iripo ndeyekuti kune zero tolerance to corruption. Izvi chinhu chimwe chakatifadza zvikurusa. Tichibva tabuda ipapo ndokubva tabvunza nyaya dzeminda kuti sezvo tambenge tiri kunze kwenyika tichidawo kuti wane pekurima nekuti tinge patinoti ndepedu. Vachibva vatiudza president Mnangagwa kuti vari in a process panyaya yekudimbura further divide mafarma aripo kuti akwanise kubata kukwana kune vanhu vose vachange vachida minda. Ndisatore nguva yakati kuti tichibva tataurawo nenhau yemabhodha makiwa zere kubaid bridge nekumabhodha edu epaplumtree isu tichibva kuBotswana kuno kuti kana uchida kuita bhizimusi rinoendesa zvinhu zvakati kuti muZimbabwe itsva tiri kusangana nezvichemo zvekuti mabhodha anosunonoka kufambisa mapepa ekupinza zvinhu izvozvi munyika medu. Saka vachibva vatiudza president Mnangagwa kuti kune process iri kutoitika kutaura kuno yekuita revamp kugadzirisa system dzose dzemabhodha kasi bite bridge ndo ichange iri yekutanga. Izvi zviri kutiratidza kuti hurumende iri kuti kuendesa mugwarara tiri kunyatsoda tiri kuno kunze uko. Nevamwe vese vanenge vari zvinoratidza kufadza.